Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo zviita 4 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinoongorora sarudzo munyika rezesine rinoti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya yekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti.
Nyaya dzakadaro dzinoitika kuti kunenge kune mabata akadaro anovhungudzira vanhu. Izvozvo kamwechete nevhoti bai ndo zvatinoti dai paitwa zvisungwa.
Muimbi ane mukurumbira munyika vaHosea Chipanga vanonyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika kuZEC.
Ndingangoti yakava promotion yekutopromota chechi kuti itorewo political level kuti kuti maybe mapoliticians anogona kuchichiteerera manje.
Varimi vakawanda vononokerwa nekuwaniswa mbeu nefotereza pasi pezvirongwa zvehurumende zvecommand agriculture nepresidential scheme. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti munguva yesarudzo. Mukuru wesangano iri amairinda ichipfunde vhavha vanoti sangano ravo rakaona kunetsa kwenyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti musarudzo dzichangobva kuitwa kuChimanimani West neNorton. Dzimwe sarudzo dzeby-election dziri kutarisirwa kuitwa kutanga kwegore rinouya kuBikita West kuchizoti dzenyika yose dzichiitwa muna 2018. Ngatinzwe hurukuru yatakaita nhama yechifunde vhavha.
Kutarisa maelection yatakaita kubva kuna Norton regura apera ne2013 kune nyaya dzakadaro dzinoitika kuti kunenge kune mabata akadaro anovhungudzira vanhu. Izvozvo kamwechete nevhoti bai ndo zvatinoti dai paitwa zvisungwa. Nokuitwa izvi pane code of conduct zvoitwa sei. Saka zvese nemapurisa dai ratiita implement malaws aripo uyezve paitwa mapunitive measures kuti anenge abreaka mutemo wakadaro anoitwa sei kuti zvigadziriswe. Otherwise tinoona kuti kana pasina zvavanoitwa uye kana vasingasungwi vanongoramba vachingoita zvakadaro one election after the other. Kwozoti mapurisa zvida anofanira kunge achisunga vanhu. Pati mune dzimwe nguva unokanzwa kuti vanenge varivo vanenge vachitovhungudzira vanhu. Saka tokurudzira dai mapurisa atrainewa kuziva marozi avo muelection kuti vange vari partisan ende vaite kudiliva maduties avo in a professional manner. Vasava vanotora side rokuti ii ruling party here kana kuti opposition. Tinangu vachingova vanhu vanoita basa ravo vasina kurerekera kana ruti. Saka dzidziso yakadaro inokurudzirwa kuti vange vachizviita uyezve vange vachi ita abide neconstitution yedu yokuti havafanira kutora side nokunge vachiita partisan kana vachinge vari pabasa.
Ko nyayawo yekunonoka kubatanidzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kana kuti alignment makaonawo here ini zvine nezvazvakakanganisawo musarudzo dzaitwa idzodzi dzichisanganiswa nedzekuNorton?
Zviripo zvatongofungidzira kuti dai zvichagadziriswa zvikuru zvevota registration. For example, tinoona panenge pachishandiswa mavoters room aii isi tachingwa tidai rashandiswa riri mukete kuitira kuti zvizve zvachitoenderana nekwatakatarisira kuti 2018 hatitarisiri kuti kunge kune main voters room nekati mesary voters room. Tinotarisira dai iri 1 imwe chete inenge ichishandiswa. But zvimwe zvacho zvinotova mumutemo iripo. Tinongodiwa its application of those laws.
mukuru wezesni amai rindai chifunde vava vari parunare muHarare ne Studio 7. Muimbi ane mukurumbira munyika vaHosea Chipanga vanoti vakakwanisa kunyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika neZek musi wa 7 mwedzi wapera, izvo zvakuita kuti bato ravo rive pamutemo. VaChipanga vanoti vakaumba bato ravo rezvematongerwo enyika rinonzi Kingdom of God on Earth, kana kuti umambo hwaMwari panyika. Vanoti vakatora danho rekuumba bato mushure mekunge vane zvigaro mune zvematongerwo enyika vakanga vasinga vapenzeve. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ya, chokwadi ndechekuti kumakore anengati anotokwanawo mosi 39 years ndanga ndichiedza kuti avo vanoita zvematongerwo enyika ndivarayirewo vanzwewo zvinodiwa namusika vanhu, ndichipamidzira nemukuimba kudai. Asi zvineiwo pamakore esaya pane wese wandakasangana navo ndichifambira nekuedza kuti kuda wanganzwawo kuti washandise chii, washandise nzira iyi inodiwa namusika vanhu, ndokutozoona kuti hapana ari kutombozviteerera uyezve havasi kutombozvitora sekunga zvinhu zvine basa. Ndokuchizoona kuti ndofunga nzira yavanodini yavanonzwisisa nayo kuti izvi zvinobatsira kana kuti zvinoshanda ndokunga maybe munhu uri papolitical level. Saka ndingangoti yakava promotion yekutopromota chechi kuti itorewo political level kuitira kuti maybe mapoliticians anogona kuchichiteerera manje then ogona udini ogona kubenefita kubva parwezivo rwamusika vanhu rwavanoda kuti pasi ravo ritongwe nenzira iyoyo.
Saka makanyorisa here bato iri kuZek?
Ndakanyoresa munhu washe, ndakanyoresa musi wa 7 November.
Saka imi mune maonero matsva here amuri kupinza mune zvematongerwo enyika yekuti vana veZimbabwe vangati taakununurwa navaChipanga?
Chokwadi wakandipa nzeve vamwe vaimboteererawo pakuimba apa pandakaona kuti kuimba vamwe havazvitori siriasi, kana ukaimba zve zvinenge zvange zvine chokwadi zvodzokawo zvovharwawo pamuhurumende yoti hazvifaniri kuti zviridzwe. Asi zviri izvo zvinogona kunga zvichibatsira nyika. Vakandipa mukana wacho zvekutaura kwandiri kuita nemi, ndaikurito ndiri kutaura nemi politician kana kuti president, ndaikurayirai kuti apa tikafamba zvakadai tikafamba zvakadai tikafamba zvakadai zvinofamba zvakadai zvinofamba zvakanaka. Saka ndakatoona kuti eze bishop hazvina ari kuteerera, eze musician hazvina ari kuteerera, ndakati no maybe tikapromota church kuitorawo kuti endo mupolitical arena, then ndinenge ndawana rusununguko rwekutiwo ndikabvunzwa wakaona neveruzhinji the difference yacho yekuti zvamunoona nezvinoitwa pa zvakasiyana sei, then ndogona kurayira sotobatsira nyika.
Saka mune vatsigiri vakawanda zvakadii kubva manyoresa bato renyiri kusvika nhasi?
Iko zvino handisati zvangu ndava nenhamba yandingati vakati, nokuti zvikuru sava ndaijidzana navo nevainditevera ndo vari kuziva at the moment kuti zvinhu zvafamba zvakadai kana kuti kwatova nebato, zvokuti hazvisati zvanyatsowana yandingatiwo shambadziro yakanyatsojeka kuti nyika yese izive.
Saka muri kutarisira here kuti bato renyu richakwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika?
Pari zvino handisi kutarisa kudaro, ndipamusana pekuti handisati ndapinda muvanhu. Otherwise vanhu ndivo vanofanirwa kunga vachitora dhati roo yekuona kuti izvi tazvigamuchira.
Vateereri vangada kuziva kuti kuimba masendeka here zvamapinda mune zvematongerwo enyika kudai?
Hapana chandatombosendeka apa, kwatova kuedzera another gear. Otherwise masongs andaimba motogonongona dziri mharidzo dzinoenderana nezvandotofanira kunga ndichidzidzisa nyika nekuenderana mberi.
Vanga vari mutungamiri webato idzva reKingdom of God on Earth vaHosea Chipanga vari parunare kwaMutare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMarange mudunhu reManicaland vanonzi vave kubviswa zvakare pamisha yavo vachiendeswa kuAda Transau kuitira kupa mukana wekuwedzera kuwedzerwa kweminda yekucherwa kwemangoda. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anonzi akatotanga kutora matanho ekuti vamise kubviswa kwemhuri 26 idzi, achiti uku kutyora mutemo pamwe nekodzero dzevanhu. Tabata mutungamiri wesangano reCenter for Research and Development rinove rimwe remasangano ari kurwira kodzero dzevagari vaJames Mupfumi.
Takangonzwa vagari vemutinoengana village vakuchema-chema kuti vakasvikirwa nevakuru vehurumende vanobva kofia DA nemapurisa akati vachiti vanofana kubva musi wa 3 vachienda kunogara kuata Transao pasina kana notice, uye zvakare pasina kana nyaya yekuti compensation yavo ichafamba sei. Zvako zvirungudzi zvinozoonekwa mberi. Izvo zviri kuti ikatyamadza nekuti kubviswa kwaitwa mamining companies ainzi kuti anga achikora kubviridza vanhu kubudikidza nenyaya dzedzimba nenyaya dzemarelocation videos. Asi tiri kuona kuti hurumende iyo inova macustodian ebukiro remutemo ndo yakutoenda neusiku ichidzinga macitizens zvakare mavari kugara kuti vaende kwavo.
Saka ivo vane pavagadzirirwa here pekusvikopinda, tichiona kuti iko kuadha Transao kwagara kuine dambudziko repekugara.
Kuna dzimwe dzimba dzinenge dzakafara ikoko dzanga dziri dzemadifferent companies anga ariko, nekuti vanhu ivava varoda kubviswa vanga vari earmarked for relocation zvechokwadi, asi vanga vambomira. Saka dzimwe dzimba dziriko asi vagare variko ikoko vakangoswa zvekundonyedzerwa, vakangoswogara kwavasina dzimba dzakakwana. Saka variko ndo vari kuti aiwa chitange matipawo dzimba nekuti makati dzimba idzi dzina vanhu tichakupai mimi nekuti takakupai dzimba mungori maextended families. Saka mafamilies ari ikoko akura ari kuda zvakare dzimba. Saka kumhanyikidza kuisa vanhu vanyowani vari kubva kwamarangi hazvina chimiro chakanaka nekuti uko kuwadha Transao kune mahousing problems zvakare.
Imiwo sesangano rinorwirawo kodzero dzevagari, matanho apa hamuri kutorawo panyaya?
Masangano ese takaungana anoona nezvekodzero dzevanhu vari kuafektwa nekucherwa, tikaita mapress statements tichiita call upon hurumende. Tikaenda kunoengeja hurumende, takaenda kwaDA tikataura navo, tikavapa tsamba, tikaenda kumapurisa tikavapa tsamba kuti vastope zvavari kuita chiri pamutemo, ngavateedzere mutemo. Saka tiri kuita kuti process yekuenda kukoti nemhuri idzodzo dzakaafektwa kuti tinge tinoita court application kuti zviri kuda kuitwa nehurumende izvozvo zvimire.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vari parunhare maMutare neStudio 7. Zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Whisper Ganya vari kuCape Town, South Africa, asi vari chizvarwa cheZimbabwe. Nokutambira nemufaro pano pa Studio 7 mukoma Whisper.
Tinotenda chaizvo nemukana vakadai mukoma Blessing Zulu.
Mukoma Whisper, tiri kunzwa kuti makaparura chirongwa chinozikanwa ichiwo kuti Talk Point Zimbabwe. Mungatsanangura kuti chinangwa chenyu ndechei?
Ndatenda chaizvo. Chirongwa chatakaparura chinonzi Talk Point Zimbabwe chirongwa chekuti tikurudzire zvikuru sei vanhu vari mudiaspora neavo zvakare vari kuZimbabwe kuti ramangwana renyika yedu yeZimbabwe riri maoko edu, especially isusu vechidiki vachiri kukura. Tinoziva zvakawanda zviri kuitika maererano nezvematongerwo enyika. Vanhu vari kuita mademonstrations zvakasiyana siyana zviri kuita vanhu vasi kufara nezviri kuitika muZimbabwe nezvimwe zvakadaro. Asi dambudziko redu kuti rigadzirisike rinogadzirisika chete kana takatora nyaya yekuvhota zviri a bit more seriously. Maonero angu ndeyekuti ko vazhinji vedu tinowane kutsutsumwa nekusafara nemafambiro ari kuita zvinhu. Asika ngatitarisei kuti takamira sei panyaya dzekuti takarejesa kuvhota here. Ukatarisa kuti 2018 vanhu vakavhota chaivo chaivo ndaanani, vanhu vakarejesa kuvhota ndevapi, unoona kuti vazhinji vedu musi wekuvhota vanhu vaitoenda kana kulecturero kuti hai zviri kuvhota izvi zvibatsire chinhu. Ukataura nevanhu vari mudiaspora iko zvino izvi kuno kwatiri kuSouth Africa, ukataura nevanhu kuti varume patinenge taenda kuZimbabwe paya paya tichinokichina kumuchato kana zvimwe zvatoita fambira, ngatiwanewo mukana wekuti tinonyoresa mazita edu pakuvhota kuitira kuti kana nguva yekuvhota yazokwana tigozokwanisa kunge tichivhota. Vanhu vanobva vangoti kuvhota hakutibatsira, kutibatsire. Asika ngatimbotarisai kuti President Mugabe pavakapinda kuti vatonge vakwanisa kubudirira kuwina pasarudzo dzatakabva muna 2013 zvakafamba sei. Vakahwina nevanhu vanosvika mamiriyoni 2 million munyika ine vanhu vanosvika kuma 14 million. Zvinorakidza izvo kuti vanhu vashomanini ndo vari ku sarudza mutungamiriri wenyika.
Saka vechidiki vari kutambira sei chirongwa chenyu?
Ndingati iko zvino izvi Mukoma Blessing zvatiri kuona ndingati iyaya it's a mixed reaction yekuti vanhu vakawanda vari kutaura zvakasiyana siyana. Vamwewo vari kuti aiwa chirongwa chakanaka, vanhu vekuZimbabwe vechidiki vakomana vari mudiaspora nevanhu vechikuru vari mudiaspora zvechokwadi zvechokwadi ngatirege kukanganwa zvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Asi kune vamwewo vari kuti haisi hatinei nazvo zvekuZimbabwe, takatopinda mudiaspora, nhamo yekuZimbabwe hairambirwe sadza, kana Zimbabwe yacho ichida ngaive yekuno. Ndo matarura anoitwa nevamwe vechidiki.
Tichitarisawo icho chirongwa chenyichi, tinoona kavamwe vanoti ivo hazvibatsire kunovhota nekuti sarudzo dzacho dzinobirwa dza 2013 paitaurwa nyaya dzaana Nikuvhu.
Munoona, ndo matauriro anoita vanhu vakawanda. Asika politics ika, it's a game of numbers. Ndo nyaya iripo. Iko izvezvi dambudziko rako kuZimbabwe chandinoda kutaura ndechekuti mapolitical opposition parties atinawo ari kuZimbabwe. Kurudzira yandinayo ini ndeyekuti chinhu chekutanga kukurudzira vanhu vemapatis akasiyana siyana kuti endai munoregister kunovhota, ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti vanhu iko zvinezvi mademonstrations tiri kuona ari kuitika, asi imi munozviziva kuti hurumende haibviswe nemademonstrations because vanenge vachitoti ndozvamaakutoita zvaakuisa mapurisa arove vanhu zvidai zvidai zvidai, vanoti hatiendei nenzira iyoyo. Saka politics is a game of numbers. Kana vanhu vakaenda vakawanda zvine mutsindo vachinovhota vakaregista, hapana kuti kubirirwa kwacho zvingafambe sei. Saka ndo zvatiri kuti with talk point ngatikurudzirei vanhu vese, chizvarwa chese chemuZimbabwe, whether you're in Australia, whether you're in the US, paunouya kuZimbabwe uchiva kuzorora kana uchiva kuzoi kumuchato, ipapo register to vote. Vari kuSouth Africa vese tiri kuti tine urongwa hwekuzoti mazuva ekuvhota kana achinge akwana, tichaendesa mabhazi achange achizotakura vanhu vese kubva kuno kuSouth Africa achizoenda kuZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Mukoma Whisper nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutenda chaizvo Mukoma Zulu nenguva yamatowanisa iyoyo. Toda kutendai, toda kungosiya ndati kuvateereri vese vakateerera iko zvinoizvi, endai papeji rakati www.talkpointzim.com. Ndinodzokorora zvakare, peji rinoti www.talkpointzim.com.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Manga makateerera kubva kuna Mukoma Whisper Ganya vesangano richangoumbwa rinozikanwa nekuti Talk Point Zimbabwe, ririkurudzira vechidiki vari kunze kwenyika kuti vaende kunovhota. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekera nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Vamwe varimi kupenhalonga kumanikaland vanoti vari kukundikana kuwana mari yekutenga mbeu kunyange hazvo mwaka wekurima watanga. Mumwe murimi vane madziwa nemadziwa vanoti tarisiro yavo yangaive yekuti vachabatsirwa nezvirongwa zvehurumende zvinobatsira varimi zvecommand agriculture nepresidential input scheme, asi zvirongwa izvi hazvisati zvasvika kudunhu ravo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mupenhalonga munomu vari kurima, bat dambudziko nderekungotaurwa zvembeu zvisiripo. Saka tinotarisira izvi kuti maybe kumwaka unowu takungochema nemabhengi, since mabhengi vari kunyima vanhu mari, tichaiwana sei mari yekuti tikwanise kutenga mbeu pachedu isi kuzvitengera. Tichienda mberi takadaro, tinotarisira kuti maybe deno mvura yakatinayirawo zviri nani, tikwanise kubatsirikana, nekuti hapana pamwe tinotarisira since hurumende yakundikana kuti kwanisa kutibatsira. Ende tine zvakawanda zvatinochema kuhurumende kuti deno yatibatsira nazvo, asi takutoona kuti yakatokundikana. Kuchema kwakungova kungochema, but yanguva misodzi dzekukandira pachuru kuti itorwe nemajuru.
Vane madziwa, pane zvirongwa zvehurumende, pane chinonzi Command Agriculture chiri kubatsira varimi, pamwewo nechemutungamiri wenyika presidential scheme zviri kubatsira varimi zvirongwa izvozvo. Hamusati here makwanisa kuwaniswa zvikwanisiro zvekurima?
Ya, kungotaura zvinotaurwa hatingazvirambi, because mashoko haarambi kuburiswa kana achibva mumuromo memunhu. Hazvirambiki nokuti anongoburisa zvaanoda, but hationi vatinonyatsokudoma kuti uyu akabatsirwa nacho. Tinongotarisirawo maybe kune vamatop officials kuti maybe ndivangangobatsirwa, vose kutaura kwavo pavanofamba vachiita mameeting vanongotaura kuti ya chirongwa ichiri kubudirira. wendo zvano ngotaura but atinozvinyatsa kudoma kuti uyu akaitirwa izvozvo zvikabudirira atikumuwana isi.
Asi mbeu iri kukwanisa here kutengeka zvayo muzvitoro mutengo yacho iri sei?
Ya, apo neapo inongozi inokwanisa kutengeka tichitenga zviya but now iri kunondeye mabhondi. Mabhondi atinese dhijana because vamwe vacho kuti isi mabhondi atitambiri wekuti kwatinondotsvagawo mbeu hatisati tabvumirwa nenyamabhondi vari kurambawo mabhondi. Neimwe nguva zvakare tiri kuneseka because kumabhengi kwacho mari yacho ndi kutobuda even mabhondi acho achinzi akabuda hapana chati tichakwatisawana mabhondi iwawo.
Ko mvura yakunaya here zvekuti vanenge vaine mbeu zvavo nezvimwe zvekushandisa kana zvekurimisa vanokwanisa kutanga kudyara?
Ya, mvura tingati haakunaya kwai kwakanaka because ino panguva yekuti yakanaya zvekuti tavane kana kumboti tiwane nguva yekusakura pane uyo akakwanisa kuwana mari yekutenga mbeu.
Mugari wekupenhalonga kumanikaland vane madziva nemadziva vari parunare nestudio 7. Muchikamu chedu chechitendero, nhasi chioneso Jani weStudio 7 abata mufundisi Hilda Kandlela weGreater Works Christian Center muZimbabwe, avari kuti makristu ngavazive kuti mune simba mushoko.
Tichinombonzi mashoko, nechirungu tinoti what are words? Makristu akawanda haasina kudzidza nekuva makristu. But makristu tiri vanhu vanoziva mashoko, tiri vanhu vakadzidza mashoko nokuti tinobhiriva mumashoko. Nekuti zvibhaibheri tinokudza kuti Jesu pachake ishoko ramwari kubva kuna John 1:3. But bete kuti ndingotsanangura zvanhasi inobva kuna Matthew 6:33 inoti izvo seek ye first the kingdom of God and all these things will be added. Ichitaura panyaya yemashoko, mashoko atinotaura ai mashoko akakosha kana tichitaura kungava kumhuri yedu, kungava kuvanhu vatinoshanda navo uye kungava kune vamwe vanhu. Nekuti shoko ndiro ratinoda tichagara naro kuti ichigetsitachati dziye shoko ramwari. Chinhu chakakura kuti tiye patinotaura shoko ramwari iro rino iro ndiro ratinofanira kugara tichitaura pavese. Ungava munhu anorwara asi zvaunotaura zvino muviri wako unokwanisa kunzwa mashoko aunotaura. Kana uchinge uchirwara zviya, zvaunotaura uchirwara muviri wako unokwanisa kuzvitambira. Nekuti kana uri murwere ukataura kuti ha inini ndaparara, unoona uchibva wangoparara. Kana uchitanzwa kuti inini ndichararama, unobva wangoraramawo. Zvaunotaura ndizvo zvinobva zvaitika mukati meupenyu hwako. Sakana tichitya Mwari tinoziva kuti nguva yose tichifanira kudzidzisa kutaura shoko ramwari. Patiri petose tichifanira kutaura shoko. Ndingataura kune avo maybe vakambonzwa mashoko akaipa pamusoro peupenyu hwavo. Dzidza kuramba mashoko akaipa anotaurwa pamusoro peupenyu hwako. Uyo tinotaurwa pamusoro penyika yako. Ingava nyika yako vanhu vakangava vanoshora nyika yako, vanga vanoshora kuvashora vakuru vako. Iye dzidzo yakusava pati yevanhu vakadaro uzvidza kuti uchataurawo zvakashata zvinoenderana neizvozvo kuti zvinogona kubudikira saizvozvo zvinoitika sematauro azvinenge zvaita. Asi ukazvidzidzisa kuti inini ndiri kubudirira upenyu hwangu hwakunaka huchienderera mberi, unotanga kuona upenyu hwako huchienderera mberi. Uye zvinhu zvinoti vana vedu tinoramba tivadaidza nemashoko akanaka, tinofanira kuramba tivaudza kuti iwe uchaita zvakanaka, unoonawo mwana wako achiita zvakanaka. Ukatanga kumushora kutaura zvakaipa kana kurega vanhu vachitaura mashoko akaipa pamwana wako unoona zvakashata izvozvo zvichibudikidzawo. Asi ngatidzidzei nhasi dzidzo nechekuti ngatirambei tichikonzesa shoko ramwari, ngatitaure zvinotaurwa mubhaibheri. Nekuti vanhu bhaibheri isisi nekristu tinotaura shoko riri mubhaibheri, ndo ratinogamuchira, ndo shoko ratinodzidza naro.
Panyaya yemashoko apa mabatanya yevabereki nevana tinonzwa vanhu vachiti mwana wangu anonzi Nhamo kana Tambudzai, zvinogona here kuve neimpact pamusoro pemwana yeye?
Zvakanaka tiiiazvita uchiitara unodana mwana wako ndoraanodavira. Chinhu chaunodana ndochaanodavira ndiyo yatinoti identity. Saka mwana wako anodavira zita rake. Saka kana mwana achinzi Tambudzai kana Tamburai anodavira kutambura. Kazhinji kazvichaichicha zita rako rine chekuita rinoenderana nemaitikiro anoitika zvinhu mukati meupenyu hwako. Uona vanhu vane mazitawo akanakawo zvinenge zvakanonaka zvinozoibvawo zvinenge zvisiyanise mazita avo. Kazhinji ongororai mazita amunenge makavana venyu nekuti zvita rakakosha. Kupa mwana zita chinhu chaanoramba achidavira mazuva ose. Saka zvinongoitika semadaidziro amunenge muchizvina.
Matiudza kuti shoko ine simba. Sevanhu tiri kutambura muno muZimbabwe, tanga chida kuziva kuti mashoko anotibatsira sei kuti tigone kurarama upenyu watiri kurarama muZimbabwe iko zvino hapana mari. Pane zvakawanda zvekuti manikidza. Mungasimbise sei vanhu kuti varamba vachitaura zvakanaka.
Zvakanaka kubva kuna John Taylor rinotaura kuti mumba zvaikauya kuzoba kuraya. Asi ichezvese akauya kuzoaiaperi. Uye tinozva kuti tina proverb rinotaura kuti mafungo ako ndezvaunzi. Kana isu tichifunga kuti nyika yedu iri pasi pedzimwe nyika, nyika yedu yakaderera kubva nedzimwe nyika, ndezvatinowana kazhinji. Ndekuti titange because ukatanga kuona zvinhu zvine kwauri kuenda unoita chishuvo chekuda kuenderera mberi. Ukaona pazvinhu zviri pasi pasi, ukaona zvinhu zvichiri kufamba, newe zvinhu hazvimbe zvinakafamba mukati meupenyu hwako.
Zvinofamba sei kuti nditange kutaura mashoko akanaka?
Zvakanaka pfungwa dzako dzinotangwa kunge dzakapindudzwa dzichifunga mafungiro avari. Hatifaniri kufunga semafungiro anoita tinewe nyika. Saka zvinhu zvese zvinotangira mupfungwa. Saka iwe unofanirwa kutanga kuva unofunga zvakanaka pamusoro pako, pamusoro pemhuri yako, pamusoro pechikoro chako, pamusoro penyika yako, pamusoro pevanhu vese vakakukomberedza. Unotanga kufanirwa kutanga kuona zvakanaka. Zvinoita kuva nemese akanaka anoona zvinhu zvakanaka mune vamwe vanhu. Ukatanga kuona zvinhu ndezvinoitika umauri.
Vanhu vanokubatai sei munhu washe?
WhatsApp number dzedu tinoti +26 372 54 6416. Ndo WhatsApp number dzedu kuti mutiwane pane kuti mukwanise kuziva kuti branchi vamunokwanisa kuenda kumachechi edu muno muHarare. Kana kuti muno muZimbabwe munokwanisa kuenda kumachechi edu kuti tine branch futi kuSouth Africa. Tishandisai number iyoyo yeWhatsApp tozozvirayirai from there kwamunokwanisa kudimuchiyenda.
Chioneso Jani weStudio 7 achiita hurukuro namufundisi Hilda Kandlela weGreater Works Christian Center muZimbabwe vari parunare muHarare. Zvirongwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano rinoongorora sarudzo munyika reZESIN rinoti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti munguva dzesarudzo. Muimbi ane mukurumbira munyika vaHosea Chipanga vanonyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika kuZEC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standekile Mhlanga achikupa inhau murimi rwendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngensonto mhlaka 4 kuMpalakazi 2016 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yamabond notes olethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo ngohulumende aluncedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali.
Ngikhuluma ngoba personally I'm a pensioner, you know, over 70 years old. Ukuvuka ngilele elokhuzeni ebhanga ngilindele imali. Ngishone khona, ndale khona, ayisikho engakulelayo mina as an activist.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwama-bond notes lolu, lithi lilethemba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Kweziphathelane lokholo sicubungula udaba lwabafundisi ababikwa begila imikhuba engahambelani lokholo lwesiKristu.
Ungabona umfundisi eziphakamisa kunguye oseqakathekile kakhulu. Ilizwi kaNkulunkulu lithi umoya ongcwele wabuya ukuze uphakamise uJesu. Awubeyanga ukuthi uphakamise omunye umuntu. Ikakhulu omama kumele linanzelele ukuthi kulesinye isibanga okungamelanga umfundisi afike kiso nxa ekuncedile.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yamabond notes olwethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo ngohulumende aluncedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali. Abakhulumele Studio 7 bathi indwendwe zabantu abadinga ukukhupha imali yabo emabhanga ukwenzela ukuthi bayisebenzise zilokhu zizinde ngoba imali le iyasilela, kukanti lesilinganiso semali ekhutshwayo silokhu sisehla. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana F14 Nkomo owayengumlweli wempi yenkululeko njalo elilunga lebandla lezanu PF, yena ogcizelela ukuthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa nzima ikakhulu asebeluphele njengaye.
I-challenge esilayo ukuthi ayikehlisi i-anxiety ne-excitement adikhona ngoba lokho esalimithwa ngokuthi unga-withdraw $50 ngelanga or 150 ngeviki. Ubuningi lobubanzi babantu bebekhangelele ukuthi isifikile ama queues azabangcono, but akukabi njalo.
Imbangela kuyini?
Ngombono wami iproblem ukuthi imali efakwe kumabhanga yinhlutshwana. Nxa kube lohlupho kumbe kube le crisis, kungangcono uyiflade imarket, abantu basufiseke, kebekhohlwe ngokuvuka beselayinini, betshone beselayinini. Ngikhuluma ngoba personally I'm a pensioner, you know, over 70 years old. Ukuvuka ngilele elokhuzeni ebhanga ngilindele imali, ngishone khona, ndale khona. Ayisikho engakulelayo mina as an activist.
Yokuqalisa nje kohlelo lokhu ukuthi kuzaba ngcono phambili.
Well, ukwethemba kwethu ukuthi ubuhlungu esibukhiphayo nxa esikhuluma, uhulumende must be sensitive to address this issue. Ayaddress in the manner yokuthi abantu ade behluphekile bafisa ukuthi kulungiseke kulalokhu ade kuyikho khona.
Abaningi iziphathamandla zebandla lezanu PF njengani bebeluxhasa lolu hlelo ukuthi luzanceda, lana lisamthembini uhulumende?
No, it's not a question of ukuthemba kumbe ungamthembi. It's a question ukuthi okungarayithi kakulungiswe, because we make government. Government must understand our concerns.
Lo umnumzana F14 Nkomo owayengumlweli wempi yenkululeko kuvuyo leZipra njalo elilunga lebandla lezanu PF, sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwamabond notes lithi lile themba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Umsekeli wesikhulumi saleli bandla unkosazana Tabitha Khumalo uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe lilenhlelo ezilohlonze nxa liqathaniswa lelezanu PF ngoba lisekelwa ngabantu abaningi.
Impumela yokhetho lenzile esihlaleni sakhe kina njengemandla yeMDC sahamba sayaxhasa enotoni umlisa yibona namhlanje usesikhela ngedoti ekhanda samxhasa wayawina okutshengisa ukuthi thina njengebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba uTsvangirai sizibambile ezizima eZimbabwe ngoba ngakuthala amanye amabandla abazibambile ngaba sithethe isikhundla sikakereke.
Lizibamba okokuthi lingenelisa ukunqoba ibandla lezanu PF kukhetho kumbe lixhaswe ngamanye amabandla aphikisayo?
Hayi, ukwenelisa ukuthi siwine ukhetho, ukhetho asikaze siluluze. Inkinga ekhona ngeyokuthi uma sisiya kukhetho sihamba sivele sile mphupho efake emakhanda yethu. Kufana thina sifana nomuntu ohlala endlini yena elilotsha kodwa indlu yangukona inetha. Kuba nzima ukuthi indwene le uyilungise kungezela inganethi. Yikho sisithi njengebandla MDC sifuna ama-reforms ngoba ezilongu kungena ama-reforms akula khetho oluzaba free and fair. Ukhetho lonke kuzaba nokuzwa kona lokutshaya kwabantu kwenzani ngoba izanu PF ukuthi inqobe eqhetheni kumele isebenzise ebudlawudlawu. Ili bandla esilithenjwe nguZulu elokuthi uma singaphiwa ama-reforms la siwakhalelayo njalo i-playing kasi siya kukhetho kube level yebo naye izanu ukuthi bayitaya sibili ngoba sibele sidlala siyinqobile. Okwehlulayo ukuthi yiba babamba ama-institutions azakwenza ukuthi bantshontshe ukhetho.
Ukubunjwa kwala amanye amabandla amanye aphuma kini i-MDC lalela elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru akusoze kulithathele yini abanye abasekeli benu ukuthi alisaqinanga njengakuqala?
Hayi, into yakuyukuthi bethatha abasekeli bethu ngase yabathatha njalo bekuzakhombisa ngokuthi la ibandla elikhokhela umama uJoyce Mjuru bengihambile layakuma kukhetho esihlaleni sakhereke wafika waluza. Ukutshengisela ukuthi abalandeli bakhe ngabalandeli abezanu sedini ukusebenza lezanu ngoba ngendlela ebaphatha ngayo kubi. So okukhona lapha yikuthi amabandla amancane sihamba siyethiye inhlanzi kufishpondi eyodwa. So esikhathini esiningi ngabantu abafuna izikhundla abasababaleki bayangena kula mabandla amatsha bathi bangafika khona ngale bangaswela izikhundla baphendule ekhaya ngoba bayazi ukuthi home is better than lapha abakhona.
Lo unkosazana Tabitha Khumalo umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai njalo emela ibulawayo East edalele ephalamende sixoxelaye eseSouth Africa. Ikhansili yakobulawayo ithi ithembele ezibholaneni zenyamandlovu njengoba amanzi eneleyo engangenanga emadamu njalo kungelamizamo ebonakalayo evelela kuhulumende eyokuqeda lolu hlupho. Okuninga lolu daba sikuzweni kwingxoxo lo-Councillor Gideon Mangena olilunga lekomithi ebona ngenhlelo zamanzi e-Water Committee kuleli dolobho yena oqala ngokusichasisela ngembangela yalesi simo.
Kula madamu amabili angasela manzi adikomishinwa. Sase siplana ke ukuthi njengoba amadamu asebenza esemalutshwano ngangcono sishede amanzi okwe 24 hours. Sithe sikwenzile lokho idamu eliyilo esilithembeyo elemthabezi kwazadubuka ipipeline esaplaya amanzi ngapha kobulawayo. Salahlekelwa ngamanzi amaningi kakhulu agcwala umfula esehle siya khona leGwanda. Sadlulisela phambili ukuthi sithi 48 hours. I-48 hours yana ngale kuripheywa impompi liyana bazathaywa futhi i-blackout eyamagethi ngale esigodini lapho kulezi njini zethu khona ezipompa amanzi ebuya ngapha e-Criterion. I-situation yaba wesi sisathi siyalungisa khonapho sabona ukuthi ngangcono sidlulisele phambili i-48 hours yana kugcine kusiba yi-72. Okwakhathesi sini ku-72 sizama ukuthi singathiyeda nganxanye ngapha sinike abanye ngalamanzi kuyarotheta kunjana sizama ukubhilida i-criterion yethu ukuthi i-watergage yethu ingehli kuba phansi ukubana sibe sengozini.
Ikusasa-ke kuyini elikuthembileyo elikuthembisa abantu njengekhansile elibona ingani kuzanceda?
Lezi bhurani lezi ezinye sasivele sizidrilelwe nama-organization. Sisazama ukuthi incedisane zibe ningi ngoba phansi lapha enyamandlovu lapha kukhanya kulamanzi amaningi kakhulu. Nxa amadamu ethu esitsha lapho esithembele khona khona ngali. Njalo lokho esicela lakuhulumende ngaphansi kwezinwa ngoba uhulumende nguye lo mlando wokwakha amadamu. Ukhanya i-supply dam lapha koBulawayo iqini kwakhiwa ngo-1976. Idorobho leli lingakakhuli okungangakhathesi. Lama industry la lemizi yokuhlala abantu kungakabi kuze kube njeyakhathesi. So kusho ukuthi ngabe sokulamadamu amathathu akhiwe nge-population ekhona. Ikwesizamuthi sikhulumisane.
Lo ngu-Councillor Gideon Mangena wenkulumane leNketha olilunga lekomiti ebona ngenhlelo zamanzi e-Water Committee edolobheni lakoBulawayo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga owebandla leMthwakazi Republic Party. Mnumzana Mhlanga, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu.
Asiphathe udaba lwama-bond notes. Sokulobubelo yini kudaba lokusilela kwemali?
Nxa sikhangele ngokwenzakalayo elizweni leZimbabwe akulabubelo ngitsho. Abantu lokho behlupheka. Singakhangela mhla kulethwa le imali okuthiwa ngama-bond bond notes. Abantu lokho behlupheka, lokho kulama-line emabhenki, akulamali. Njalo sesibona kulo bugwelegwele okwenzakalayo ebantwini laba abakuthiwa ngosiphatheleni. Sibeqalisile ukuyitshintsha ngenye irethi engayisiyo le ekhulunywe nguye uhulumende weZimbabwe ukuthi i-1:1. Lokhu ngibona kuyinto embi kakhulu elizweni eqilizela kuqilizela abantu, especially abantu abaphila kuleli lizwe bathwele nzima mihla yonke. Ababona not ambone esebenza
osiphatheleni bayintshintsha ngemalini.
Ngengezwa kuthiwa khona le Harare bayitshintsha nge-$100 i-bond, bayitshintsha nge-$70. Namhlanje ngezwe abanye bekhuluma khona apha kontutu ziyathunqa besithi nxa ule 1 US uphiwa 3 bond, kusitsho ukuthi nxa ule 3 bond uphiwa 1 US. Lokhu sokubulela abantu kakhulu. Abantu bayahlupheka, imali zabo bazifake emabhanga sezithethwe nguhulumende. Uhulumende sebanika amaphepha lawa ukuthiwa yimali. Asomali ngitsho leyi, ngamaphepha nje kuphela.
Ngumlando kabani Mhlanga ngokubona kwakho ukuwa kwesisindo semali le? Singasolo siphathelene kumbe siyisolena uhulumende?
Mina ngibona ngani ngingasola yena uhulumende ukungiwaqala ukutshontsha imali zabantu, ethatha imali zabantu ezidla. Kathesi nxa abantu sebefuna imali zabo sebephiwa ama-bond note, ngibona ngani osiphathelene they are just taking i-advantage ekhona labo bazama ukuziphilisa. Akulanto esingayenza. Uma uhulumende lo engazange ethatha imali zabantu ngaba kulanto enjalo. Uhulumende lo kumele ahloniphe abantu, ayekele ukutshontshela abantu bayo. Thina singabantu sihlala kuleli lizwe yithe sathi ayisithe sathi kube njalo. Nguhulumende owakufakayo konke lokhu kuhlupheka etshontsha imali zabantu emabhenki. Osiphatheleni, they are just acting on what government has done.
Abasakhulayo bona bathini ngokulethwa kwale mali nxali ikhulumisana nje njengabontanga?
Abantu bakhathele ntungamili, abasakhulayo bakhathele, akulamsebenzi. Uma kulaba bathi bathola umsebenzi wona laba abalawo nxa beholile imali bahola ngama-bond. Ama-bond nalawa nxa sebesithi bayafuna ukuthi bekwamanye amazwe beyethenga ngenxa yokuthi asila industry kuleli lizwe. Bayathwala nzima ngoba i-bond note le ayisebenzi phandle kwamazwe. Nxa sebesiya kusiphatheleni sebefika betshintshela ngemali ephansi kakhulu lokhu kwenza ukuthi abantu abasha bethwale nzima sikhangela ukuthi uhulumende weZimbabwe wabathembisa imisebenzi efikayo na 2 million leyo msebenzi kayikho abantu abasha kweleli lizwe bayahlupheka khangele kakhulu ebantwini bakomthwakazi abahlupheka kakhulu abancindezelwa nguhulumende weZimbabwe abaswele ngitho kokubamba ngitho le msebenzi ayikho kwelikamthwakazi ithathwa ngabantu abavelela khona le Harare lapha sibona abantu behlupheka kakhulu kunzima ntungamili angifuna ukuthi ngiqambe amanga abantu bathelenzi
hayi isilethemba kuzalunga mhlanga bekukuhle kuba lawe kuhlelo siyabonga
Ngiyabonga kakhulu Ntungamile.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lelunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Akim Mhlanga. Asibeni sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065 la ku 15460 kHz. Lelakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe eziphathelane lamasiko silo Gibbs Dube we Studio 7.
Awin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
bibawa
Lingalithola njani kona ngapho ke Zulu kaNdaba endaweni ezijeneyo zomhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube yilamhlanje ke ngilo inkosikazi Lilian Mlilo yena ongukansela edolobheni lakwaBulawayo njalo ke uyingcwethi kwezamasiko esintu yilamhlanje siyabe sixoxa ngokuthi kambe nxa usubone omunye wakho ungabe usuhlala isikhathi esinganani ukuthi ligcine lichata yengiqale nginyamukele ke unkosikazi Mlilo linjani mama
ngiyaphila baba
ye kunjani kobulawayo khona
hayi kobulawayo kuyachisa kuyachisa sibili kokwathi thothothotho ngathi
sibili uzangisithi umuntu sebone intombi yakhe intombi sibone lejaha soke ukuze bechade kumele ukuthatha isikhathe singalani
mina ngoku ngesintu sakudala sibili umuntu ukuthi lize lichade selibona ukuthi selifundeni kufuze bahlale sibili iminyaka eyi-10 bengachadanga behlezi kuphela ngoba isikhathi sokuthi liyaze vele selifundeni ukuthi lwani unjani seliyazana vele sokungumama loma endlini
akumnandi kakhulu ukuthi khonoko nje kusatshisatshisa uthando sibili uvutha amalangabi abantu bahle bejade khonapho incwebe bona ne-1 year 6 months kumbe into enjalo
yikho sokukhona kulezi nsuku khona lokho ukuthi abantu umuntu ne-3 months lo muntu asetholane la izo sokuthiwa sesilungiselele umthatho kakade abakatholi le nzalo sesilungiselele umthatho sesithatha yikho kathesi uthola ekhothi ngake ngabala iphepha ukuthi kuthiwa khona abantu abadivosayo sebesiba baningi kakhulu ngendlela zokuthi yona limthatha ukuthi 3 months umuntu awukambona ukuthi ngumuntu onjani ukuthi umuntu uvele ophila awukakwazi i-background yakhe suthatha vele ukuthatha ufuze umuntu athathe esele 10 years kusephezulu ngoba yabo sukwazi i-background yomuntu sukwazi ukuphila njani aso umuntu ohlukuluzayo aso umuntu otshayayo ngoba abanye nge-3 months yabo selithathile yabe seqalisa ukuthone ukuthaya everyday sethone ukuthaya sizozisola ukuthi kade ngathathelana
kodwa kumele
yikho ukukhoza ama-divorces khona lo
okumele ukufunde kakhulu kuyini
emuntwini
yeah
ukuthi umuntu ngumuntu ikakhulu njengomama kufuze abone ukuthi ubaba ngubaba othanda imuli yakhe ngase sithi imuli nxa kungukuthi 10 years khona phana usamkhanyela uyathanda imuli yakhe inani siyabese silabantwana uyahlekelela kaso muntu okwabhayo aso muntu othanda ukuhlala esilwa nomama ethanda ukuhlala eharas umama ngumuntu ohlala ehlekelela isikhathi sonke yikho izinto zezofuna ukuzilandzelele ngumuntu ofuna ukuhamba la esebenzela abantu abakhe engathona ehlezi ngoba kulabanye obaba uyabesethona sebhoda lama-kitchen khona lapha esebhonga ngokuphela yekudliwane kafuna ukudinga umsebenzi kambe ngase ngile 3 months sengithathile la yena ngeke ngimthi ngiyamshiya sibili so into yena le inkukhu khona lokhu ukuthi kufuze ube ngumuntu osumazi ukuthi umuntu lo ngandlezi laye phila sonke hayi kulaba umthatha omuhle kakhulu ngoba umuntu o-understandayo ozizizayo ohlonipha abantwana ohlonipha umuzi wakhe
Asithi-ke sungenile kwambana-ke emtshadweni wakho lowo awuzange umfundi umuntu lowo ngikhona ubona-ke iziga eziba khona pho-ke kubanjwa njani nxa sokunjalo
nxa sesitshadile ngingabonanga iziga
yehe subona-ke kathesi selitshadile ngile ukuthi ha kati kunje
kukhona okunye okwenzakalayo yesilithathe after 10 years nalelo selibonene labonana ngothi nje abantu besilisa bayajinja jinja uyaphonga ukutshintshela nje ngoba yena uyabe sesithi njengabomama nti isikhathi esinewethwa awu mama lana seluphele lwana sengumuntu omdala lwana othi ndidinge khona lokho okuncane babe sebekuze sokuthi asifuna khona okokulamagazi akhisayo angathi kuyalou ngokunjani khona lokho asikwaziyikho lapha futhi okugcina kungani sokune-friction emthadweni loba bechadile nje sebengabantu abakhulileyo behlezi bonke njalo okunye khona lokho kwemithadweni le yama-3 months yena le ivele vele kathe sivele abamelele ukuthini lwami yabe sesithi ngihlangela abantu abami laba vele uhlathiye yikho sokulama-divorces abaningi laba abathada belama-10 years umuntu ahlale-ke abone sokulokunye osokusenzakale hhayi sesithi babaphume wena phuma mna hayi ngizasala la bantwana kuzazisalela endlini azihlalele abantu abanye
yikuthi inkundla kanti sijhisa sibili kodwa isikhathi sesihambile ungathi uzivalele ye uzivalele ngamaphitshane inkosikazi Mlilo
ngiyivalelise
ye valelisa ntombi endala
Okay,
siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Lilian Mlilo ungukansela edolobheni lakobulawayo njalo-ke uyingcwethi kwezamasiko esintu silethemba lokuthi zabe silani ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga Gibbs asizweni ukuthi untungameli usiphatheleni kwezokholo
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo lamhlanje ngixoxa lomfundisi useni Sibanda ngemihlola lobugebenga esibubonabo senziwa ngabafundisi kulezi nsuku fundisi ngiyakwamukela kuhlelo
siyabonga kakhulu njalo ngiyabingelela labalaleli bethu
Sokuvamile kulezi nsuku ukuzwa indaba ezihlasimulisa umzimba ezenziwa ngabafundisi lapha ezigoqela khona ukubamba abazalwane iganyavu kwenzakalani
Okokuqala yikuthi antshilo izwi likaNkulunkulu lithi umlimi wafika walima amabele akhe kwasokusiza ebusuku isitha safika sahaza ukhula sahaza inhlanyelo embi kutho ukuthi njalo siyakhumbula ukuthi uJesu wathi yena ngesikhathi eziningi usathane kasoze abuye kithi elempondo emnyama esesabisa kodwa ubuya kithi njengengilosi yokukhanya kodwa elande ukuthi ezoyenga abantu ezoduhisa abantu ngakho ngibona ngani kuyenzakala ukuthi kwezinye isikhathi abanye abantu abenza izinto ezinjalo babe bengayisilo ibandla likaNkulunkulu
libenzani emasontweni abantu okwenza bacine bevuma ukwenza yiloba yini elibatshela khona abanye becina sebespreywa ngedumu esikubone kumalanga edluleyo kwele South Africa
okokuqala ukuthi i-Africa yonke nje siyananzelela ukuthi abantu badubeka kakhulu ngenxa yendlela okhulumende bethu abayihlulekayo ukuthi kube le mpilo enhle ebantwini ngenxa yokuthi abantu bayadubeka bayatshitshikana kakhulu ezintweni eziningi babe sebedinga ulutho olungani lungabenzela masinyane ngani ngamasalamuso ukuthi kuhle kubenzele kuhle kuqeda udubo lwakho umuntu yena lowo yikubona umuntu ezimisele ukuthi athathe idumo ayifafazwe kumbe adle utshani kumbe abanye banathi petrol mina lokhu nyaye ngikufananisele ukuthi kufanana njengomuntu ozimiselayo ukuthi aqumule impompo ebona ukuthi kule ngwenya esiyadinga umsebenzi egoli siyasibona bengena ngaphansi kwamafensi bona labana abantu bayafanana njengabantu abangena ema-churchi umuntu ecabanga ukuthi umfundisi angashumayela enyathele phezu kwami kutho ukuthi udubo lwami lonke luzaphela so yikudubeka komuntu omnyama ngenxa yokuthi awusoze ukufice e-Europe lokhumbe ukufice emelika into enje so
akulugqibe ngokubaxwayisa abantu ngenswela boya zabafundisi izigebengu esizibonayo kulezi nsuku.
Mina ngisekuqakathekileyo kubalaleli bethu ukuthi kumele umuntu adinge ibandla okushunyayezwa njalo okufundiswa khona ibizwi likaNkulunkulu ngokukhona balo lonke. Akumelanga ukuthi ungabona umfundisi eziphakamisa kunguye oseqakathekile kakhulu. Kumele ukunanzelele lokho ngoba ilizwi kaNkulunkulu lithi umoya ongcwele wabuya ukuze uphakamise uJesu. Awubuyanga ukuthi uphakamise omunye umuntu. So ungabona umuntu eseziphakamisa esenguye oba impendulo yento yonke, kumele umnanzelele. Njalo kwesibili, umfundisi ikakhulu omama kumele linanzelele ukuthi kulezinye izigaba kumbe kulesinye isibanga okungamelanga umfundisi afike kiso nxa ekuncedisa. Nxa esesedlula khonapho kuyamele ukuthi ube kwazi ukuthi hayi umuntu lo usesenza ulutho ongamelanga alwenze. Ngakho kumele uripote emapholiseni kumbe uripote kwabadala bebandla kumbe aripote kwabanye abantu ngenxa yokuthi uyabe sechathe umngcele ongamelanga awuchathe.
Omama bengabovuma ukukhumuliswa impahla emasontweni lapha kuthiwa ngiyakukhulekela.
Lokhu kuyabe sekuyikuganga, akuselani lelizwi likaNkulunkulu. Ngingathi singakhangela vele ngomthetho weZimbabwe loba nxa sikhuluma ukuthi nxa umuntu ebuthandazela umama embamba amabele kumbe embamba bamba ngendlela engayishiyo, yindaba yokuthi umuntu angayihambele nje, akuvunyelwa khonoko. Ikanti njalo bona abantu labo yibo abazifaka esigabeni esinjalo. Nxa wena ungumama uhambelani usiyakhuluma lo mfundisi, lobabili livala isivalo. Yindaba lingakhuluma isivalo sivulekile. Umbucelo ubaba nxa utshadile hamba lomkakho.
Hayi, siyabonga mfundisi, asibe sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongile.
Belilalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ngesizwe umculo wamajaha eMen of Influence esithi kanye nawe.
Namhlanje yakujumoya uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi yami,
kanye nawe
kanye
kanye Nkosi yami,
kanye nawe Nkosi yami,
manihambe
manihambe mihla yonke, kanye nawe Nkosi
yami,
anifune yami ndlela mayiphele intando yami, manihambe mina wonke, kanye nawe Nkosi yami,
kanye nawe
kanye nawe Nkosi yami,
manihambe
manihambe mihla yonke, kanye nawe Nkosi
yami,
anifisi yoni mfuyo ize kimi Nkosi yami,
ngicebile
ngicebile hela kakhulu nxa ukimi Nkosi
yami,
anifisi yoni mfuyo ize kimi Nkosi
yami.
Amajaha a Man of Influence besithi kanye nawe. Silethemba liwukholisile lowo mculo liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singakehlukani-ke sikhangele ebesilakho. Iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yama-bond notes olwethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo ngohulumende alincedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwama-bond notes lithi lilethemba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.